Vachitaura pachiitiko chanangana nezuva rekurangarira vana vemuAfrica reInternational Day of the African Child, vamunangagwa vazirova dundundu vachiti hurumende yavo inotsigira vechidiki kuti vafambidzane nevana vari kune dzimwe nyika maringe nekudzidza nenzira dzechizvino zvino.
Naizvozvo hurumende yangu iri kuisa mitemo nezvirongwa zvinoita kuti mwana wega wega awane mukana wekushandisa nzira idzi kuitira kuvandudza upenyu hwake. Ndinokuvimbisai kuti nhunha dzese dzamareva ndadzinzwa uye dzichagadziriswa nehurumende.
Kuvhurwa zviri pamutemo kweparamende yevechidiki kwaitwa pasi pedingindira rezuva remuAfrica reInternational Day of the African Child, iro rakanangana nekusimudzira kodzero dzevana munguva yekushandiswa kwemasaisai eindaneti kana kuti the rights of the child in the digital environment muchirungu. Vachitaura nestudio 7 pamusangano mumwewo, mumiriri webudiriro North mudare reparamende yevechidiki uyewo achidzidza paEaglesville Senior School, Tatenda Chiwoza, ati zvikwanisiro zvekudzidza nenzira dzechimanje-manje ndizvo zvishoma muzvikoro.
Zvakafanana nekuconstituency yebudiriro North kwatinobva, vana vazhinji vakabatsirikana neprogram inonzi Lab per School. Zvokuti kuzvikoro zvizhinji zvekubudiriro North malabs aveko, makombiyuta aveko, asi zvinonetsa ndezvekuti havana indaneti, kunyangwe vanayo vacho vanenge vasingakwanisi kuiteerera mwedzi nemwedzi.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende yevechidiki, Perseverance Chikati, anodzidza paSt Matthias Tsonzo High School, auyawo nemuono wekuti vechidiki vanozvitora mifananidzo vasina kupfeka votenderedza pamadande mutande vanofanira kurangwa neshamhu ine munyu. Kurangwa kwevana vane misikanzwa kwatsinhirwa nemumiriri webwera South mudare reparamende yevechidiki uye vachimirira mambo nyashanu Dayton Motero, uyo anodzidza pamuti usina zita High School kubwera.
Vana vanoita misikanzwa vanofanira kurohwa, asi marohwerwo atisi kuti torai mupini kana kuti vhunai danja murohwe. Ndo zvataikumbirisa kuti dei zvaibvira muzvikoro, chikoro chimwe nechimwe chinofanikiswe disciplinary committee inomirira izvozvo kuranga nemutoo wakafanira.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reZimbabwe Progressive Teachers Union of Zimbabwe, vataka vafira Zhou, vanoti kunyangwe zvataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka, muromo hauzarirwi nerwizi.
75% ezvikoro muZimbabwe hazvina magetsi kana solar system. Zvikoro zvakawanda kumaruwa zviri kudzidzira mumainfrastructure isina kunaka, kana tingati pasi pomuti mudzimba dzohusva kana mudzimba dzakavakwa namapango dzinoda kuti dzivandudzwe. Saka tisati tambotaura kutekeshera kweICT muZimbabwe mese, tinoda kuti vana vange vachidzidzira mumaclassroom akanaka.
Mukuru webhodhi rakokera mhemberero idzi reZimbabwe Youth Council, Maud Chifamba, anoti ishuviro yavo kuti vana vakwanise kushandisa indaneti vakadziviririka.
Indaneti yave yakakosha mukudzidza kwevana chaiko, makala vanoita vanoresearcha paindaneti. Saka iko zvino upfimi yedu yanhasi nekukopasa pakuti indaneti tingaita sei kuti vana vasawane zvinovakanganisa paindaneti asi vainge iri safe, vange vachikwanisa kuti vakasvika vachida zvechikoro vangowana zvechikoro.
Dzimwe nyaya dzasimudzwa nevamiriri vedare reparamende yevana dzinosanganisira kutorwa kwematanho akasimba pakuona kuti kutorwa kwezvinodhaka kwamiswa, kodzero dzevana vanorarama neurema dzachengetedzwa, uyewo kumbunyikidzwa kwevana nevadzidzisi kwamiswa. Zuva reInternational Day of the African Child rakatanga kucherechedzwa musi wa16 Chivabvu 1991 senzira yekurangarira nayo vana vechikoro vakaurayiwa musi wachivabvu 16 1976 muSoweto muSouth Africa, vachiratidzira vachida kuti dzidzo yemuzvikoro zvevatema ivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.